mumwe mugari womasvingo vazivana ikereke vanoti vagusha vakashanda zvakanaka nevamwe vavo izvo zvakaita kuti guta rive nebudiriro uye richiwana mibayiro yakawanda yekugona kufambisa mabasa aro
ndinoti kuritaya kwavakita vagusha vanga vari pamutiro ikwetu ndinoti guta rive nemasvingo tarasikirwa nemunhu aishinda nesimba nekuti aiva munhu aiteera zvitsumo zvevanhu achiitawo basa rake munza yaandasikwa kuti aitewo basa rake bhozi tikatarisa masvingo iguta ranga rakachena zvikuru risina tsvina yakawanda ende masvingo tikada kutarisa iguta risina kumbowanikwa mune mvura yakasviba yataimwa even nangu mukatarisa kune dzimwe nzvimbo pataionekwa kuchinzi kuana gweru Harare kwaita outbreak yecholera netyphoid nenyaya yemvura mvura dza dzakasviba idzi kuno kumasvingo hatina kuwanikwa tichibafa nezvigwere izvozvo
muzare jina posai vatinhirawo mashoko avakereke vachitiwo vagusha vaigona basa ravo uye vanofanira kuremekedzwa nekupiwa penjeni ine chiremera senzira yekuvatenda basa ravakaita
kanda zvakanaka pavakanga vari kanzu mukanzuro satown clerk tinoimba kuti vachapuwa mubayiro wavo papenjeni yavo wakakura vakaita development yakakura chaizvo muno mumasvingo vakaita kuti guta redu remasvingo reguta rakanaka
asi vamwe vanoti vagusha vakatadza kubata chigaro chavo vachitadza kushanda zvakanaka nevamwe sezvo vaibuda pachena kuti vaitsigira ZANU-PF izvo zvakazoita kuti vagare vakanetsana nemakanzura ebato rinopikisa reMDC mumwe mugari ane maonero akadai ndevagidhi chiri mudondo avo vanoti hofisi yavagusha yaisavatenderera kuita zvematongerwo enyika vati kusarura kwavaita nekushanda navo zvakakanganisa zvikuru basa ravo
vanga vari munhu anga akarerekera kubato ranga riripo reZANU-PF vanga vari open chaizvo kutotaura kuti inini musangano ndinosapota zvinova zvinhu zvasingafaniri nepozisheni yavo yepublic office ndo vanga vari mukuru mukanzo zvoratidza kuti mashure uku vaimbotombokwidzana zvakanyanya nemamwe mameya aivapo nekuda kwekuti vanga vakanyanyorerekera kune rimwe bato hazvine izvozvo nekuti kuda nokuti ndokwavaibva yaupfu hwavo here kana kuti chii asi zvinoratidza sokuti ukavaongorora zvakanyanya pane ukama huripo kune vaya vanga vari vatungamiriri venyika venguva iyoyo
vagusha vanonzi vainetsana nemakanzura emdc pamwe nameya wemdc mushakabvu waalois chaimiti avo vakatombovamisa basa kwenguva pfupi vazodzoswa havo pabasa mugore ra2008 mushure mekupindura kwebazi rezvemutongwa kwematunhu vamwe vagari vemasvingo vanoti vanga vasiri kufara nemaitiro avagusha ekusateerera makanzura vakasarudza ivo vagari kuti avamirire zvido zvavo vamwe vanotiwo vagusha vakaita nyaya dzematongero enyika mubasa muna 2011 apo vakaramba kubhadhara vashandi sechisungo chakanga chaitwa nekanzuru izvo zvakazoita kuti kanzuru itorerwe motokari neimwe midziyo zvichitevera kukundikana kwayo kubhadhara vashandi zviri pamutemo mumwe mugari wekurunyararo west vaadive mapungure vanoti vagusha vaisagona kubasa ravo uye vari kusiya zvakawanda zvisina kupedzwa
isu vagusha havana kutishandira zvakanaka kubva zvo vakashanda muno munhu wanga asingagoni kuengeja nevanhu kana kunguva yekutaura nevagari vanga vasina chiisen pasocial media kana paichap chapo ikozvino tikazvitarisa vagusha munhu yavo kuti vachishanda vaita zvoti vari kushanda vakamirira rimwe bato rezvematongerwo enyika iko
asi sachigaro wemasvingo united residents and ratepayers alliance kana kuti mura vatomas mbetu vanoti kunyange hazvo munhu wese ane zvaanombotadza vakashanda navagusha zvakanaka vachitaura parunare vari nomusangano kukwekwe vagusha vati vari kuenda kunozorora vakafara nekuti vakasiya vasimudzira guta remasvingo uye vanotarisira kuti achavasiya vachasimudzira guta kumberi vagusha vakashanda kwemakore makumi matatu nerimwe mukanzuri yemasvingo munzvimbo dzakasiyana-siyana vakaitwa munyoro weguta muna 2004 basa ravakanga vachiita kusvika pavakaenda kumudyadzigere izvo zvinoreva kuti vashanda semunyori weguta kwemakore gumi nemana ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.